ndi mitano noka wande ndino kuchinganidza ino mufaro ndichiti heinoi misoro yenhau dzedu dzanhasi zvishanu zvita 8/2017. Mapato ari muMDC Alliance anoti bhajeti rakaturwa navaPatrick Chinamasa nderokubata vanhu kumeso uye achakurudzira nhengo dzavo kuti dzisatambire bhajeti iri muparamende. Masangano anoita nezvesarudzo anoti anofara nemari yakapiwa Zimbabwe Electoral Commission kuti ifambise sarudzo. Vamwe vechidiki vofarira kudzingwa basa kuri kuitwa vechidiki vakapidzwa basa navasevia Kasukuere sema youth officers. Vashandi vehurumende votaura pamusoro pebhajeti yakaturwa nezuro iro rakavimbisa kuvapa mabhonasi avo. Kanzuru yeHarare yoyambira vagari kuti vasamwe mvura yemumatsime sezvo iine hutachiona kana kuti bacteria. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zvinoreva bhajeti renyika kumunhu wese. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Musakangamwe kuteerera zvimwe zvirongwa zvedu na 6 AM uye na 2 PM mazuva ose. Musakanganwe kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kuridzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook yedu, endai palink iyi facebook.com/VOA.shona.